United Kingdom mune vasangana kuZimbabwe Embassy vachitaurawo zvichemo zvavo, zvichemo zvatiri kuona zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvavatiri kufara nazvo nezvatiri kunzwa zviri kuitika kuhama dzedu dziri kuZimbabwe. Tichibva ipapo kune chimwe chikwata chichaenda takapiwa mvumo nevanoronga Davos kuti uyai henyu munouya muchikwanisa. Tiri kutarisira kuti vanhu vanouya vakatarisira kusvika kana kuma200 vachinosangana navo vamunangagwa iko kuDavos vachihotaura kuti vana veZimbabwe havasi kufara nekuti ivo vari kumbofamba vachienda kuDavos asi nyika ichitsva. Tichibva ipapo pane vari kuronga zvakare kuti vachasangana kumaembasi eSwitzerland vari nechichemo chavo chekuti aiwaka munhu hamungamuregedzi achiuya kunyika dzenyu achifamba achikadza kudzokera kunogadzirisa zvinhu zviri kunetsa kunyika kwake kuZimbabwe.
Pamuri kuti makapiwa mvumo yekunoratidzira kuDavos, vakakupai mvumo ndevapi?
Ndivo varongi vemusangano hongu. Vakataura ivo kuti kana zvirizvo zvamuri kuda kuita tinokupai mvumo nezuva nenguva yekuti munokwanisa kubatana mouya motaura zvichemo zvenyu. Asi tinoona kuti vakawanda vachange vachisangana iko kuSwiss Embassy muLondon nomusi wa24 avo vanenge vasingakwanisi kuti vadi vabatane nevamwe kuenda kuDavos.
Taona toito iri kuitwa izvozvi kuembassy yeZimbabwe muEngland. Vanhu zvavari kuchemera kuti zviitwe ndezvipi pakuratidzira kwamuri kuita kudai?
Chiri kunyanyochemedza vana veZimbabwe iko zvino inyaya yekuti tiri kunzwa mareports ekuti vanhu vari kurayiwa, vanhu vari kushudhwa, vanhu vari kurohwa zvipatara. Chiva zviri kunetseka kuti zvingarapa vanhu vese vari kukuvadziwa nenguva inoi. Tinotenda hedu kuti kana vanhu vachiita maprotesti kuprotesta nekutaura zvichemo zvedu sezvizvarwa zvemuZimbabwe tinova nemvumo yekuti tidaro, tisingati kuti kana tadaro tichazourayiwa kana kuti tichazorohwa.
Munoona here kuti kuratidzira kwamuri kuita uku kuchaburitsa mhinduro yamuri kutsvaga?
Kuti mhinduro handizivi kuti kuZimbabwe Embassy pane chichabuda here, asi chakanaka ndechekuti tasvitsa zvichemo zvedu tichiva netarisiro yekuti kunyange ivo vekuZimbabwe vasingatereri ivo embassy yekuZimbabwe vasingatereri vamwe vavakavakidzana navo kana kungava muno muBritain ivo veforeign commonwealth vachavawo vachaisawo presa hurumende yeZimbabwe ive inoterera zvinodiwa nezvizvarwa zveZimbabwe. Tichitarisira kuti uko kuSwiss Embassy ivo vachachinzwa chichemo chedu chekuti aiwa munhu uyu ngaadzokere kumusha anogadzirisa zvinhu, haangave anofamba achinosangana nevamwe. Hanzi munoona nyangwe vekuAmerica vana Donald Trump kana vemuUK vana Theresa May vanoona kuti dzimba dzavo hazvina kumira zvakanaka, vakaona kuti ivo havangaindi kuDavos vagadzirise zvinhu zviri kuitika mumusha mavo. Asi tozoona kuti ava vedu vari kusiya imba yechitsva vachinobvakacha kuSwitzerland. Aiwaka, ko ivo vekuSwitzerland ngavavavharire vavaudze kuti vadzokere kumba kwavo. Tochega chatiri kuchemera.
Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva dzino ndeyekutiwo kudii?
Ngatirambei takabatana vana veZimbabwe tichisvitsa chichemo chedu kunyanya denga achatinzwa. Tichiva tinoshanda nevamwe ipo patiri kuti vanhu huyai tisangane kuSwiss Embassy kana kuDavos, huyai muwandu hwenyu tisvitse zvichemo zvedu kune vanotinzwa.